Muzvikoro zvinechitsama zvashanyirwa neStudio 7 kusanganisira Milton Primary, McCatton Primary, Lobengula Primary, Evelyn High pamwe neGifford High. Vana vechikoro vange vauya kuchikoro uye vadzidzisi vange vachiita basa ravo. Pazvikoro izvi vana, vadzidzisi pamwe nevamwe vanhu vose vange vachisvikapo vange vachitanga vaongororwa kupisa kwemiviri yavo uyewo kugezeswa maoko nemasanitizer. Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chemulawayo uye angoda kuzvidoma nezitari kuti amai mwoyo atafara zvikuru kuti zvikoro zvavhurwa, asi akomekedza kuti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekuti vana pamwe nevadzidzisi vadzivirirwe mukubatwa nechirwere checovid-19.
Kufara because nguva yanga yareba vana vakangogara kumba and tanga takutonetsekana kuti zvikoro zvinovhurwa rini, ivo vana vachifanira kuzonyora bvunzo dzavo mukupera kwegore. Saka inini zvandanga ndichida hangu semubereka nemwana aenda kuchikoro, dei pane zvimwe zvagona kuitwa nehurumende kuti vana vedu vadzidze vakachengetedzeka, kurege kuita maoutbreaks like akaitika last time ekuti muzvikoro ndo manga matove ebreeding place yecoronavirus.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vekumaruwa havana kuenda kubasa, vachiti izvi hazvishamise nekuti havana mari yekuti vakwanise kuita izvi. Vatsidza kuti vadzidzisi havazi kuzodzokera kuchikoro kana nyaya yavo yemuhoro isati yagadziriswa.
Zvikoro hazvichazokwanisi kuvhurwa kana hurumende ichiramba yakawanda panyaya yekudzorera mari yedu. Yakabvovimbisa kuti muna January ichange yatipa roadmap yekuti mari dzedu dzichadzorwa sei. Nanhasi hatina chatati tanzwa.
Svondo rakapera, gurukota rezvedzidzo vaKane Matema vakati vadzidzisi vanotadza kuenda kubasa vanogona kudzingwa basa. Mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zvou vashora danho rehurumende iri vachiti kutyisidzira vashandi hakuna zvakunobatsira.
Hationi chingakadlamadza pamathreats aya, tinongofunga kuti maempty threats nokuti kana zvasvika pakushata tinongoenda kumatare toita inspection in loco tombopawo iyo vakuru veministry ya 14,000 toona kuti vangai budgeta sei kuti mwedzi upere.
Mukuru wesangano rembatanidzwa wemasangano emuzvikoro reNational Association of School Development Associations kana kuti NASDAQ vabhani manokora vaudza Studio 7 kuti vari kufarawo kuti zvikoro zvavhurwa, asi vati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yagadzirisa gakava riri pakati payo nevashandi vayo kusanganisira vadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muzvikoro.
Tinenge tichiramba tichishuvira hurumende kuti dai ramba ichitarira mafambisirwo ari kuita basa muzvikoro, vachinyatsotarira kuti zvinhu zvese zvinodikwa kunzi zvive zvirimo muzvikoro zvirimo, vachitibatsirawo isu vabereki.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti nhaurirano nevarayiridzi dziri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekuramwa mabasa.
Government iri kuda kuwedzera masalaries avo nemawages, asi ngatisazviitai nekurwa. Ngatiitei takagara patebho tichitaurirana kusvika tabvumirana pane kuti varamwe basa.
Pave nenguva yakareba vadzidzisi vachichema-chema nenyaya yemuhoro pamwe nemashandiro avo, uye vamwe vanoti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kuita kuti dzidzo yemunyika idzokere kumashure. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.